Dheuteronomi chitsauko chegumi netatu. Kana muprofita kana muvuki wezviroto akasvika pakati penyu uye akakuzivisai chishamiso kana chiratidzo, uye kana chiratidzo ichi kana chishamiso chaataura nezvacho chikaitika uye akati, “Ngatiteverei vamwe vamwari, vamwari vamusingazivi, uye ngativanamatei,” hamufaniri kuteerera mashoko omuprofita kana muroti uyo. Jehovha Mwari wenyu ari kukuedzai kuti aone kana muchimuda nomwoyo wenyu wose uye nomweya wenyu wose. NdiJehovha Mwari wenyu wamunofanira kutevera, uye ndiye wamunofanira kukudza. Chengetai mirayiro yake mugomuteerera, mumushumire uye munamatire kwaari. Muprofita kana muroti uyo anofanira kuurayiwa, nokuti akaparidza kumukira Jehovha Mwari wenyu, akakubudisai kubva muIjipiti uye akakudzikinurai kubva munyika youranda. Akaedza kukutsausai kubva panzira yaJehovha Mwari wenyu yamakarayirwa kuti muitevere. Munofanira kubvisa chakaipa pakati penyu. Kana hama yako chaiyo, kana mwanakomana wako, kana mwanasikana wako, kana mudzimai wako waunoda, kana shamwari yako yepedyo ikauya kuzokutsausa muchivande ichiti, “Handei tindonamata vamwe vamwari,” vamwari vausina kumboziva iwe kana madzibaba ako, vamwari vendudzi dzakakupoteredzai, kunyange vari pedyo kana vari kure, kubva kuno rumwe rutivi rwenyika kusvika kuno rumwe rutivi rwenyika, usatenda zvaanotaura kana kumuteerera. Usamunzwira tsitsi, usamurega ari mupenyu kana kumudzivirira. Unotofanira kumuuraya zvirokwazvo. Ruoko rwako ndirwo runofanira kutanga kumuuraya. Zvino maoko avamwe vanhu ozotevera pakumuuraya. Mutake namabwe afe, nokuti akaedza kukutsausa kubva kuna Jehovha Mwari wako, uyo akakubudisa kubva kuIjipiti, kubva kunyika youranda. Ipapo Israeri yose ichazvinzwa ikatya, uye hapana kana mumwe pakati penyu achazoita chinhu chakaipa kudaro zvakare. Kana ukanzwa zvichitaurwa pamusoro perimwe ramaguta amuri kupiwa naJehovha Mwari wenyu kuti mugaremo, kuti vanhu vakaipa vamuka pakati penyu uye vatsausa vanhu vomuguta ravo vachiti, “Handei tindonamata vamwe vamwari,” vamwari vausina kumboziva, ipapo unofanira kubvunzisisa nokutsvakisisa uye nokuferefeta kwazvo. Zvino kana zviri zvechokwadi uye zvanyatsoonekwa kuti ndizvo, kuti chinhu ichi chinonyangadza chakaitwa pakati penyu, munofanira zvirokwazvo kuuraya nomunondo vanhu vose varo nezvipfuwo zvaro. Unganidzai zvose zvakapambwa zveguta pakati poruvazhe mugopisa chose guta uye nazvose zvakapambwa zvaro sechipiriso chinopiswa kuna Jehovha Mwari wako. Rinofanira kugara riri dongo nokusingaperi, risingazovakwizve. Ngapasava nechimwe chezvinhu izvo zvakatongwa chinoonekwa mumaoko enyu, kuti Jehovha adzore kutsamwa kwake kukuru. Achakunzwirai tsitsi akukunzwirai ngoni, uye achakuwedzerai uwandu hwenyu sezvaakakuvimbisai nemhiko kumadzitateguru enyu, nokuti munoteerera Jehovha Mwari wenyu muchichengeta mirayiro yandiri kukupai nhasi uye muchiita zvakanaka pamberi pake.